Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvita 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Anti-Corruption Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekupomerwa kwaari kuita mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana nekusabuda pachena kwehurumende pauwandu hwevanhu vari kubatwa vaine mhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekurwisa uori kana kuti International Anti-Corruption Day. Commission inoona nezveuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ichichema-chema nekusavapo kwemitemo yakakwana yekurwisa uori. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedzwa kwezuva iri dzaitwa pamahofisi eZAC nhasi muHarare, sachigaro wekomishini Amai Lois Matanda Moyo vati kushaikwa kwemitemo inochengetedza vanenge vamhangarira vamuhori kuri kudzosera shure nyaya dzekurwisa uhori munyika.
Zvinhu zvatinosangana nazvo mukuinvestigeta nyaya dzeuhori ndedzekuti hatisati tava nemutemo wakanangana nekuchengetedza vanenge vamhangarira vanhu. Zvamunoona ndezvekuti kumabasa uku vari pasi ndo vanonyanya kuona mhosva dzinoitwa nevakuru. Saka pavanenge vamhangara huori hwevakuru huya, vakuru vanobva vadzinga vaya mabasa vasati vatongwa nyaya kana kuvaendesa kunoshandira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki, vachingova kuri kuda kungovapanicha kuti vakamhangarirei. Saka iyoyo ndiyo nhamo huru yatiri kusangana nayo. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti ikasire nemutemo unochengetedza vanenge vamhangarira vanhu vane huori kuitira kuti hondo yedu yehuori ikwanise kubudirira.
Amai Matanda Moyo vati pagore rino vakawana nyaya dzinodarika chiuru chimwe chete dzine chekuita neuori, uye komishini yavo yakakwanisa kuongorora nyaya 184 ikaendesa nyaya idzi kumatare. Vatiwo vanhu 12 vakawanikwa nematare vaine mhosva dzeuori.
Gore rinorega zake yakakwanisa kuita madhokesi 184 ndio akaendeswa kumatare edzimhosva kuti akanikwanise kunge achitongwa ikoko akapera kuongororwa. Atinobvumirana nawo kuti ane nyaya dzaakukwanisa kuti vanhu vanozvidairire.
Amai Matanda Moyo vatiwo sekomishini inorwisa uori vanokoshesa zvakanyanya kutora upfumi hunenge hwaunganidzwa kuchishandiswa uori kubva kune avo vanenge vabatwa nemhosva idzi. Vachipindura nezvemashoko ekuti komishini yavo haisi kugona kurwisa uori munyika uye ine uori pachayo, amai Matanda Moyo vati veruzhinji vanofarwa kuridza pembe kana paine huori huri kuitwa kusanganisira nenhengo dzekomishini yavo.
Vanhu zvavari kunetsera ndezvekuti vanoona huori nekuti ivo vari kuitawo futi huori hwacho. Mukoona huori huri pamarodhi edu ekuti mapurisa kana weVID vanobhadharwa mari. Vanhu ivavo vanenge vatoravo waparticipata mukubhadhara mari idzodzo. Saka havadi kuzouya kuzake kunomhangara nekuti vese vanenge vane dzimhosva. Saka vanozongopedzisira vaakungogunun'una. Asi chatinotaura ndechekuti varipo pamarodhi ipapo, ngavatibate kuitira kuti tikwanise kuvabatsira tigosunga vaya vanovakumbira mari ivo vagopfuura pamugwagwa zvakanaka.
Amai Moyo vatiwo pamapazi ehurumende komishini inoona sekuti uori wakawandira kubazi Vehicle Inspection Department iro rinowanisa vachakairi zvitambi mapurisa pamwe nebazi reZimbabwe National Road Administration kana kuti zinara vakati sekomishini vari kurwisa uori mumapazi aya.
Nyatsodoma kuti weVID uori hwavo hwemhando yepamusoro uye tiri kudhila nahwo tasunga wakati wandei. Uyeshe kune kuno reji kukuma toll gate kuzinara kune uori wakawanda ndofunga takatosunga we toll gate yese yeshurugwe wakanga vachishandisa makadi ezinara ivo ndovo nyepera kuswipe mari yezinara vachitora mari vachisa muhomu pazuva umwe naumwe aitoenda kumba nemari aitoenda asinanga ane 70,000 mabond kana kutoti ma US 200. Saka ndingati nduo mapato atingati arikuita uhori wakawandisa mazuva ano nemapurisa ari pamugwagwa.
Murongi wemabasa muTransparency International Zimbabwe vanqovani chavangu avo vanga vari mumwe vanoremekedzwa pamhemberero idzi vati kuti zaki nyatsoshanda sezvainosungirwa nebumbiro remutemo yenyika inofanirwa kupiwa mari yekushandisa yakakwana pamwe nekuti ikwanise kushanda nemamwe mapazi ehurumende akadai sematare nemapurisa zvakanaka. Vachavangwa tsigirawo kuti mutemo inofanirwa kusimbaradzwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni 12 emadhora ekuamerica mumakore makumi matatu apfuura kuburikidza nekuburiswa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti pachishandiswa uori pamwe nekunzvenga kubhadhara mitero. Tsvakiridzo yakaitwa ne The Century gore rino yakaburitsa kuti chipangamazano chemutungamiriri wenyika vakudata Gureyi vakaumba makambani anovanza upfumi hwavo kunze kwenyika munzvimbo dzakaita seCayman Islands neMauritius. Zvinofungidzirwa kuti vatagwirei vane upfumi hunodarika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu chemadhora ekuamerica kana kuti 1.5 billion US dollars asi upfumi huzhinji hunonzi hwakavigwa kunze kwenyika. Vatagwirei mbune havapindure mibvunzo yevatori venhau panyaya iyi. Kunze kwavatagwirei Zimbabwe inonzwo ine makambani nevakuru vakuru muhurumende vanoita zveuori pakutengeswa kwezvicherwa zvikuru mangoda ekwamarange. Zuva rekurwisa uori iri rinocherechedzwa pasi rese musi wa9 zvita gore rega rega uye gore rino racherechedzwa pasi pedingindira rekuti you're right, your role, say no to corruption. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekupomerwa kwaari kuita mhosva yekunzi vari kushanda nenyika dzekunze dzakaita seAmerica, Britain pamwe neSweden nechinangwa chekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripansi anoti panyaya inotevera.
Kushushikana uku kunotevera mashoko aburitswa nhasi nebepanhau reHerald richiti mizinda yeAmerica, Britain neSweden iri kushanda pamwe chete nemasangano akazvimirira akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano revadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Roadshares Union of Zimbabwe, Citizen Manifesto, sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation nemamwe, mukuronga kuratidzira mwedzi unouya nechinangwa chekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi mutungamiri weR2 vaObert Masaraure vati mashoko aya hasi echokwadi.
Pari Herald harifanira kuramba richienderera mberi richingonyora manyepo pamusoro pemazita edu risingatipi mukana wekupindura icho zvinenge zvinotarisirwa pakunyorwa kwenhau nevatapi venhau vese. Tine kodzero dzekuti tinge tichinzwikawo divi redu, asi tinoona vachiramba vachingonyora manyepo avo vachiwedzera kunyora kwavasina kuswera vachishandisa mazita edu, zvinonzi zvatisingatambiri.
Mashoko aya atsinirwa navasameo wadzai vesangano reVSET avo vati zvaburitswa nebepanhau iri hazvisizvo zvakavambirwa sangano ravo vachiti sangano ravo harinei nezvematongerwo enyika.
Isusu seVSET chatakafomerwa seboka kumiririra zvido zvemainformal traders kusanganisira kuti vakwanise kushanda panzvimbo dzakanaka dzakachena vakwanise kuona mikana yekukwidza mabhizimusi avo nekuvamiririra pakodzero dzavo kuti vange vachishanda vasina vanhu vanogura kodzero dzavo. Ndo zvatakafomerwa seboka, hatina kufomerwa kurwisana nehurumende chero nani zvake, hatina kufomerwa izvozvo. Mashandiro edu haasi ekurwisana nevanhu, mashandiro ekuti kana patinenge taona pane problem tinogara pasi towana solution tese nevatinenge tichiti mastakeholders.
Kunyange hazvo vachiti zvataurwa neHerald hazvisi zvechokwadi, vamasaraure vati hapana chakaipa pakuchinjwa kwehurumende neveruzhinji.
Hurumende hongu dzinobviswa bumbiro remutemo rinotipa mukana iwoyo wekuti pano nepano tinopota tichibvisa hurumende, kusanganisira kushandisa maelections kana kuti oshandisa nzira dziri peaceful dzakafanana nekuratidzira kuti hurumende kana ichinge yakonyewa sekukonyewa kuri kuita hurumende yavamunangagwa, tinekodzero yekuibvisa. Pari zvino hatina urongwa hwatangata tichatanga hwekuda kubvisa hurumende yavaemarson munangagwa, asi vazive kuti kana vasiri kudeliver macitizens acharamba achioganizana kusvika vabatana nepfungwa dzekuti ngavachibviswa zvavo vasorore tiwane kuti ugabiriri unoda zvido zvevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vatiwo zvataurwa nebepanhaure hurumende iri kuvhunduka chatikwatara semunhu anekaturike.
Inyaya takabvira tichingonzwa kudhara kuna vana vamugabe kusvika nau takunzwa zvakare zvichitaurwa navana munangagwa. Inyaya yekupomera kuti kana mbada yoda kudya vana vayo inovati mane munhuwi wembudzi, ndozvatakuona zviri kuitika pano. Inyaya yekuda kutsvaga kuchikora kodzero dzevanhu. Vana vemuZimbabwe vane kodzero dzekuungana vachitaura zvinovanetsa, vachitaura nevakuru kana pachezvavo, vachironga mazano ekuti upenyu hwavo hungafambiswe sei. Inyika yakasununguka ine bumbiro rinotendera kuti vanhu vaungane vachironga vachitaurirana pasina kutyorwa kwemutemo wenyika kunenge kuripo. Izvi zvakutaurwa zvokuti pane masangano ari kutirongera varoda kuzoironga kuratidzira nekugadzirira sarudzo dza 2023 kwangove kutsvaga nyaya yekuti vaone kusunga vanhu nekushungurudza vanhu sezvavagara vachiita makore ese.
Muzinda weAmerica muHarare wati hausi kuda kutaura nezvenyaya iyi uye tanga tisati tapindurwawo nemizinda yeBritain neSweden nezvenyaya iyi. Vamwe vadomwa neHerald kuti vari kuronga zvokupidigura hurumende vanosanganisira vaGeorge Makone navatatenda Mombe Yarara, avo vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vakambenge vapindawo mumwe musangano kuMaldives waive nechinangwa chokupidigura hurumende yavamunangagwa, asi vasungwa ava vakazowanikwa nematare vasina mhosva. Bepanaure Herald rati nyaya iyi yave kutoferefetwa nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa Vapounyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanokwanisa kutaura pari zvino, vachiti varoda kumboongorora zvaburitswa neHerald izvi vozoburitsa gwaro rizere. Mibvunzo yatatumira mupepeti webepanaure Herald vaHetred Zenenga yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana nekusabuda pachena kwehurumende pauwandu hwevanhu vari kubatwa vaine mhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kushushikana uku kunotevera kuzivisa kwakaita hurumende svondo rapera kuti vanhu makumi mashanu vaive vabatwa nemhando yeOmicron munyika, asi haina kuzoramba ichizivisa nezveuwandu uhwu, izvo zviri kuita kuti vamwe vati pane zviri kuvanzwa pamusoro penyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muAmerica, Dr. Simpsoranga, vanoti zvakakosha kuti hurumende iite tsvakurudzo nekuzivisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nemhando yeOmicron, vachiti izvo zvinobatsira zvikuru pakurwisa chirwere cheCovid-19.
Hurumende inofanira kuramba ichipa vanhu manhambas uye kuita zviri necessary kuti COVID-19 isaramba ichipararira. Omicron ivariant iri kubva kuonekwa pasi rese, and mascientists neveruzhinji vachine mabvunzo yakawanda. So it is very important kuti hurumende inge ichiongorora kuti chirwere chiri kupararira zvakadii munyika. That way mamajures anodiwa
Dr. Ranga vati kunyange hazvo zvichidhura kuti paitwe ongororo yekuziva kuti mhando yechirwere cheCovid iri kutekeshera munyika ndeipi, vati zvakakosha kuti hurumende iwane mari yekuva nezvikwanisiro zvekuita izvi.
Hurumende inofanira kuprioritiza kuti maresources ange aripo nekumeka sure kuti ivo vanoshanda mumalabs kushanda nezimwe hurumende sana South Africa. I understand kuti mamwe masamples anenge ari kutumidzirwa kuna South Africa kuti genomic sequencing and so forth zviitwe. Izvi zvinhu zvinofanira kuramba zvichiitwa. Hachifani kunge chiri chihwande-hwande kuti manumbers akamira sei. There is not good enough reason kuti vanhu vasaziva kuti mhando dzeCOVID-19 dziri muZimbabwe akamira sei. Hurumende ine that responsibility and hurumende inofanira kuisa maresources akakwana.
Dr. Norman Matara, vanove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vatiwo matanho akatorwa nehurumende mushure mekuveko kwemhando yeOmicron ndeyechimbi chimbi uye hana humbowo hwescience hunoratidza kuti anobatsira. Vatiwo hurumende inodzokayo zvivhiringidza pachayo nekuramba ichiita zvimwe zvirongwa zvinoonekwa sezvinowedzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vaudza Studio 7 kuti hurumende haizi kukwanisa kugara ichipa uwandu hwevanhu vabatwa nemhando yeOmicron munyika. Asi vati vari mushishi kuongorora utachiwana uhu kubva kumatunhu ose enyika vakati vachazivisa zvinenge zvawanikwa munguva pfupi iri kutevera. Dr. Mahomva vatiwo hurumende inosungirwa kuita izvi pasi pekurudziro yeWorld Health Organization. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wekare uye vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri 4720 uye vabatwa munyika yose nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150628. Vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemumwe chete 2,926,141. Vakabayiwa nhomba yekutanga mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nezvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu 3,907,860. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
America nasi iri kukokera musangano weutongo wejekerere kana kuti Democracy Summit uyo uri kuunza pamwe chete vatungamirizana negumi vanosanganisira vatungamiri venyika vemasangano akazvimirira uye vemabhizimisi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti musangano uyu uri kuitwa sezvo utongo hwejekerere hwatarisana nematambudziko makukutu pasi rose kanawo muAmerica macho. Zimbabwe haina hayo kukokwa kumusangano uyu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura musangano uyu padande mutande nekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mumashoko avo vaBiden vakurudzira vatungamiri venyika dzepasi rino kuti vatevedzere utongo hwejekerere.
Our fellow leaders, members of civil society, activists, advocates, citizens, we stand at an inflection point in our history, in my view. The choices we make, in my view, in this moment, are going to fundamentally determine the direction our world is going to take in the coming decades. Will we allow the backward slide of race and democracy to continue unchecked? Or will we, together, have a vision and the vision, not just a vision, the vision and courage to once more lead the march of human progress and human freedom.
Vatungamiri venyika nemasangano akazvimirira oga vanorwira kodzero dzevanhu neni vamwe vose takamira pamararano munhoroondo yeupenyu. Dzira yatichatora ndiyo ichapa kuti tizive kuti ramangwana redu pasi rose rinenge rakamira sei. Tichatendera here kuti tirambe tichidzokera kumashure munyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti tose takabatana tichava nemuno neushingi hwekufambisa kusununguka kwevanhu mberi.
Vatiwo vari kuumba homwe yekubatsira munyaya dzezveutongo hwejekerere pasi rose.
Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom, fighting international corruption, standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy, and defining and defending what a fair election is.
Tiri kuronga kuti tiumbe homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemana yekubatsira kuunza utongo hwejekerere, uye tichabatsira vatori venhau kumisa uori kupa umizha munyaya dzesarudzo uye kutaura kuti sarudzo dzakachena dzinenge dzakaita sei.
Nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisira Botswana, Namibia, Ghana, DRC, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, Senegal, Zambia neSouth Africa. Pakusakokwa kunhimbe kweZimbabwe, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaWilbert Mandinde vati
hongu zvazvakakosha kuti Zimbabwe pamwe ikaenda pajekerero rakadai inozvo chimwe chetewo zviviri zvainogona kudzidza. Asi nemaonero akaita zvinhu muno muZimbabwe mazuvano, mazuvano tiri kutarisa nyaya yePrivate Voluntary Organizations Amendment Act. Pamitemo imwe yatiri kuona iri kuuyisa udzanyiriri hwakanyanya munyika. Nokudaro zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvinotariswa kuti hurumende ingakokwere pamusangano wakadai. Zvakare kana tichitarisa nyaya yecorruption, tiri kutoona kuti muno munenge yakutoitwa zvimwe zviya zviya zvinoshamisa. Nokudaro hadzikoni zvakakodzera kuti inge ichikokwa pamusangano wakadai maererano nenyaya iyoyo.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights vadzikama ibere vatiwo
musangano uyu wakakosha zvikuru nekuda kwedemocratic backsliding yatiri kuona iri kuitika munyika zhinji zvichibva munguva yeCovid-19. Hurumende zhinji dzakaonekwa zvisanganisirawo Zimbabwe dzakaonekwa dzichishandisa denda reCovid-19 iri kudzorera demokrasi mumashure.
Musangano uyu uri kupetwa mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vanopikisa vachinzi vari kupa nerudyi votora neruboshwe pakuvandudza mitemo inonzi nevanorwira kodzero dzevanhu inombunyikidza kodzero dzeveruzhinji. Hurumende mazuva apera yakadzika mutemo weData Protection Act uye une zvikamu zvecyber security and cyber crime. Zvikamu zvekusora izvi zvakatambirwa nevamwe zvichinzi zvinochengetedza nyika. Asi vamwe vari kugunununa kuti kuiswa kwehofisi yekusora muhofisi yemutungamiri wenyika kuchapa kuti kodzero dzevanopikisa dzityorwe zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Nengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Chinhu chekutanga ndechekuti semasangano akazvimirira oga hatisiri vanhu vanoda lawlessness kana kuti varipo kuti nyika isave neupongi hwemutemo. Tinokurudzira chaizvo kuti nyika iwe pasi pemutemo, asi zviri kuitika muZimbabwe ndezvekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuvhara nzvimbo inoshandira masangano akazvimirira oga. Avo vari kunzi vanofanira kuti varegiste kana vachipinda mumarural district councils wanofanira kuti vange vakanyoresa kunana district coordinator ende tinoziva zvekare kuti patinoedza kuti tino register tinonzi tinyore pieces ende kazhinji kacho havatobvumi kuti uregister saka chinangwa chacho ndechekuti ma CSO asa operate munzvimbo dziri kusangana nematambudziko emhirizhonga zvikuru sezvematongerwo enyika ende totarisawo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa 2 weeks ago vanga vachitaura vari kugokwe vachiudza vatsigiri vavo kuti munofanira kungwarira maNGO kana vachiuya kuno nekuti maagents eregime change saka munofanira kudefenda nzvimbo yenyu zvinhu zvakadaro zvobatanidzwa nemitemo iri kuiswa yekunzi Patriotic Bill PVO Act zvinhu zvinoita kuti yatingati criminalization yemasangano akazvimirira oga zvinokwanisa kuti upenyu hwedu hupinzwe munjodzi
vadzikiti pindai utinzwe
sekutanga ndoda kutaura kuti ndine kushuva kukuru kukuru kwazvo ndekurasikirwa kwatakaitwa navadhi vamazinga ndinobva kubatisana zvikuru dzinoti mhuri yavo ngaichendei netariro vazorodzwe nashe nekuchema kwavari kuita ikoko zvinhu chese panguva inose vahemuri yezimbabwe yekuchema vadhi vamazinga ndichibva ndada kuti ndipinde mukati menyaya yedu nyaya iripo yakatarisana zvikuru PVO Act and the Patriotic Bill zvakanangana nekutarisa maprivate voluntary organizations riripo pakuchengetedza avo vari kutemha mari nezita rezimbabwe neavo vari kubvisa mari vachiti iri kuya munyika yezimbabwe nezvinangwa zvavanenge vakatara panofanira kuva neguideline yatinoziva tose kuti kana iri organization inefanenge inenge nemaobjectives nemaends nemission statement yayo izvozvo zvofanira kunge zvichiongororwa zvichitariswa kuti zviri necessary here paenvironment yavanoda kuti vaoparitire vacho dambudziko riripo nderekuti pane kakuzoitika kanga kakuitika kumashure uku kwatinoziva tose nekuti kwanga kwakuti zvimwe zvinouya zvakahwandiswa kunzi aiwa kuda kubatsira vanhu vemuchimarimani pedzezvo zvaakuiswa timapepa mukati pemapato enyika kuti kakukaipauri kwakavhura dzimwe dzingopada vakuti vanhu akaneka redio vari kubata bata dzimwe dzingova mapepa yasingatenderwe zvingachibatika munyika yezimbabwe saka izvozvo zvinokonzera kuti sehurumende inge ichikwanisa kuti chidzika mutemo kunochengetedzawo maeven airspace yenyika kunochengetedzawo zvakare even mabatirwo maorganizations vanhu anenge achipuhwa marika
maguu pindurai zviri kutaurwa navadzikiti
uku kumbunikidza kodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva paunity yatakaona muna November 2017 pakabatana vane vezimbabwe ruling party opposition civil society vachiti taakuda kudrawa line in the sand kuti zvanga zvichiitika kumashure kwese uko zvapera taakuda a new dispensation a new democratic dispensation saka vamunangagwa tingati va backslider kana tishandisa language yereligion munhu adzokera kumashure aakutodarika udzvaniriri hwavamugabe nekuti vamugabe pavanga varipo bhili raitaurwa nezvaro asi harina kubvira rakambopaswa kuita mutemo
vadziki tichingoti gaga muchipindura ipapo hanzi vamunangagwa vadzosera nyika kumashure
vamunangagwa haana kudzokera kumashure asi vari kusimbaradza mutemo wenyika nekuti tinorarama by the rule of law and my actor, they go through parliament, they go through my consultations.
Nengo yezanu PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare manzwa okubva kumukuru wesangano rakazvimirira recenter for natural resource governance vafarai maguu vachitaura vari parunare pamutare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.